Kwazwai, muri eZimbabwe, Zimbabwe muhle, mthwakazo muhle, muri eZimbabwe. Ndinomgamchira emchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, Zimbabwe muhle, to Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related. We're coming to you live from Voice of America, and today is Tuesday, the 17th of September, 2019. Zimbabwe muhle, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe muhle, mthwakazo muhle. Ndinomgamchira emchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Namhlanje is Tuesday, the 17th of September 2019, and I'm your host, Mike Hove, aka Big Mike. So namhlanje uhlelo mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle, nasi mchirongwa tukurukura nyaya yema abductions. Tonight on The Connection, we focus on the abductions of civilians in Zimbabwe by suspected state security agents. The latest victim being the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombe. The Zimbabwe Hospital Doctors Association says they have not heard from their president since Saturday night, whereby he sent them a WhatsApp text saying that he had been kidnapped by three men. The abduction is one of the reasons as to why the doctors in Bulawayo, Harare, and other areas in the country have put their tools down, and they say they're not going back to work and up until their president is returned in a safe and sound condition. Let's take a look at what happened yesterday, whereby one of the senior doctors addressed the abduction of Dr. Magombe.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency the President E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019, disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paraniato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budiriro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... Services from 0800 hours, 16th of September 2019, yes, has made the practitioners from both public and private services.
Well, you heard them. They said they were withdrawing their services from both the public and the private medical sectors. Now, a lot of people firmly believe that the abduction of Dr. Magombe was a result of him being one of the forces that was pushing doctors to go on strike due to the poor wages that they're receiving. Let us take a look at the last interview conducted by VOA with Dr. Magombe, which discloses more information.
Zimbabwean doctors are on strike for a significant salary boost. They say they won't resume working until they get one. Doctors there currently make about $200 a month.
I think government should expedite the negotiations regarding our cost of living allowances.
Last month, the government offered a 60% raise, but the doctors turned it down, saying the inflation rate for food, fuel and housing costs is about 900%. This hospital is now taking only serious cases and referring others to private hospitals. 85-year-old Vasinara Julius is one of those turned away, according to her husband.
She has not been attended to. We were asked to go to a private hospital for more tests. I have sent my kids to go and check how much it costs. It is more expensive at a private hospital. She needs five tests done.
With its economy in steady decline, Zimbabwe social services have been funded lately by foreign donors such as the European Union and the U.S. Agency for International Development. But the assistance has not been extended to salaries, resulting in low morale among health staff. Nonetheless, Zimbabwe's health minister says doctors are needed on the job.
We also expect, you know, that our workers stick to the fact that they are in an essential service. You know, as an essential service, you cannot just wake up and disappear, you know, and leave your patient alone. We have to act responsibly. We have to act in a manner which will not risk patients' lives.
He says a health services commission will deal with the issue of Zimbabwe doctors indefinitely striking by banning work stoppages. In the meantime, public hospitals are operating on a reduced staff and patients are waiting for care. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Well, that was the last time that VOA spoke to Dr. Magumbe before his abduction. And shout out to VOA correspondent Columbus Mavunga for that report. Now, after all these happenings, Dr. Magumbe joins a list of people that have been abducted this year. Amongst them are ATU's president, Obet Masaraure, who was abducted and beaten blue and then returned. Famous comedian, Gonyeti, who was also abducted and beaten. Now, and also joining them is youth leaders of the opposition and, of course, others. According to the recent tweet released by the U.S. Embassy in Harare, thus far, since January, at least a minimum of 50 people have been abducted thus far in Zimbabwe. Government has acknowledged these abductions. However, they've distanced themselves from that by saying that these are the works of a third force or a third party with the intention of making the government look bad. In actual fact, in one of the reports that we released early on, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sibusiso Moyo, said, and I quote, excuse me, "The government of the Republic of Zimbabwe has noted with concern the abduction of Dr. Magumbe from his house in Budiriro over the weekend. Following this barbarian act, the government immediately activated the security agencies to make sure that Dr. Magumbe is found and safely returned to his family. The government, under the new dispensation, is totally averred to practices that put the lives of any citizen in danger. We therefore find it very curious that whenever there's an impeding international gathering or a high-profile visit in Zimbabwe, these criminal acts are always perpetrated on our innocent citizens." He also says, "In our minds, that towards the SADC summit in Tanzania last month, the country was gripped with numerous abductions of our citizens by people who aim, we can only believe, was to tarnish the image of the country regionally, continentally, and internationally. We have no doubt that the latest abduction of Dr. Peter Magumbe was meant to coincide with the visit of Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Freedom of Peaceful Assembly and Association." Those were sentiments echoed by the Minister of Foreign Affairs, S.B. Moyo. And of course, these were sentiments echoed by Mr. Nick Mangwana on social media, whereby he said that these are the works of a third force. What is your take on tonight's discussion, Zimbabwe Moshe? If you're looking to join me on The Connection, you can text me live on WhatsApp on +12024650318. Ngiyaphinda njalo, +12024650318. You can also call me live, ecingweni, live on air, ubuze ungene lawe kuhlelo +12026192077. Numbers recorded +12026192077. We're also broadcasting live on radio on 909 medium wave frequency 4930 uyeze pa 15460 kilohertz per short wave. Tiripos recorded pa dandem tanda po pa internet on www.voashona.com, sikona njalo ku www.voazimbabwe.com, njalo ku www.voandebele.com. See, Muria Zimbabwe, for everybody that loves Facebook, we're broadcasting live on our three Facebook pages, those being VOA Shona, VOA Studio 7, and of course, VOA Ndebele. If you're looking to join us tonight, feel free to write your name and number in the comment section. Njalo sizakufonela. Linga kohle phela, mthokazo muhle Zimbabwe muhle Muria Zimbabwe, kushare chirongwa uyezwe kuisa ma love nema like pachirongwa kuitra kutuono aiwa nemio moripo pachirongwa magatirna chirongwa The Connection mwineni Mike Hove. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Orbe. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BigMyke 3. At Big Mike 3 is the username per Twitter, uyezwe per Instagram. Muri Zimbabwe saka kana mchida ukurukura neni. Ngalifisu kukla lami. Nkona ku Twitter njalo ku Instagram. But you can catch me after the hour. For the next hour, Muri Zimbabwe tripa napa. We are here on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele, njalo ku VOA Studio 7. So linga kohli pela. Ugu share uhlelo. Ugu zesibugele uhlelo lolu. Ngobu nengibele too. Once again, Zimbabwe Mushle. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program. The target's tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove, a.k.a. Big Mike. Before I head over to my panelists tonight, let us head over to Dr. Tapiwa Mungofa, who touches on the abduction of their peer and the current doctors' protest.
There will always be a leader.
Yes.
Yes. No Peter.
No way.
At the end of Kubasa.
It is actually unfortunate that we ended up coming to this stage, whereby we saw a doctor not being able to afford to live in this country. By living, I'm saying a doctor couldn't afford rent, couldn't afford food, couldn't afford transport. We are not talking about clothes, we are not talking about buying cars, we are not talking about anything. Just to survive, just to be able to go to work, we couldn't afford.
Yazibonela nje zulukandaba mthwakazi omuhle muri eZimbabwe muri kuzibonerawo abodokotela bayakhonona bathi ngeke siye emsebenzini ngenxa yokuthi one of us has been taken and has been abducted, njalo the wages that they're receiving are way too low. But hayi, asikwanisi lokuphila njengabodokotela. We can't survive ngenxa yokuthi imali esiyiholayo mari yathi ukutambira hansi. Aiwa, I see imali shoma, but as you saw, Zimbabwe, that was Dr. Tapiwa Mungofa. He's one of the doctors about a high pantsy ngeke siyosebenza isathuskunoshanda until one u doctor wabo u president wabo is returned in a safe and sound condition. Njalo bona babona ngani kuqhayathekile ukuthi uhulumende needs to revisit the wages. Now let's head over to Dr. Fortune Nyamande, who's joining me live ecingweni, and he's going to tell us a little more ukuthi bona abodokotela bakubona njani lokho kwenzakalayo. Dr. Nyamande, ndinomgamchira emchirongwa.
Makadini tinotenda.
Aiwa, tiripo, makadi yenyu mukoma.
Mushe.
Saka nyaya iri mugango, doctor ndeyekuti pana umwe doctor akatsakatika, doctor who has been abducted, Dr. Peter. Vanhu imi sema doctor muri kuzvionawo sei zviri kuitika kuZimbabwe?
Izvi kutorwa kwa Dr. Magombei zvisiri pamutemo zvinhu zvekutishungurudza zvikuru. Hatitarisire kuti hurumende kana kuti mastart agents vanovayo vari kususpectwa kuti ndo vakatorava mugombei vanosvika pakuita danho rakadai kunyangwe vaine kusanzwisana kana kupokana kwanguva vari kuita naDr. Magombei nesangano remachiremba iro ratinozoti ranga riri kurwira kuti mari inotambirwa nemachiremba nemaconditions of service avo avandudzwe muZimbabwe. Tinoona kuti kupererwa kuita zvisakarurama zvatisingatarisire zvisati zvamboitika munyika muno kuti chiremba anotorwa otsakatika otadza kuzikanwa kuti aenda kupi. Zvinhu zvinoshoresa, zvinhu zvinonyadzisa zvikuru pasi rose.
Asi hurumende, ndabva kuverenga statement yamboburitswawo na Minister of Foreign Affairs vaSP Moyo, hurumende iyoyo iri kuti aiwa zviri kuitika, this is not the work of government. Hanzi pane third force iri ipapa iri kuita zvokuti aiwa pese panongouyawo a high official munyika kana kuti panongoitwawo mavisits emahigh officials ndipo panotanga kuabductwa vanhu. Imi semadoctor muri kuzvitambirawo sei maziva?
Isusu hatinei nekuti i-first force, i-second force kana kuti i-third force. Ibasa rehurumende kuti richengetedze macitizens ese ari muZimbabwe. It is the duty of the state kuti munhu wese ari muZimbabwe anofanira kunge aine security yakakwana. Kana munhu achinge ashayikwa, achingatorwa ne-third force, second force kana whatever namba yemaforce yavanoda kupa, hurumende inofanira kuakaunta kuzvati munhu aripi. So zvinhu zvavagara vari kutaura, tine vanhu hobo vakaabductwa munguva shoma shoma yapfuura. Chii chakaitwa nehurumende kuinvestigeta kuti vanhu ivavo zvakafamba sei? Nekuti dairi third force, for example, namba yakatumira vamugombei message ichivathreatena vasati vatorwa yakaonekwa zvekare kuti yakambotumira mumwe munhu message musi wa15 or 16 August pakaitwa mademonstrations muHarare. Dai kuri kunzi i-third force, government yakatadza nei kuinvestigeta manumbers anotumira vanhu mathreatening messages achizoimplimenta kana kusaimplimenta zvavanenge vari kufunga. Ini ndinoona kunge ingori excuse iri kuitwa nehurumende kungotsvagawo kunyara kwevanhu vakuru vabatwa vaita chii zvisakarurama. Handifunge kuti zvone kune third force yavanotaura iyi. Kana chiexista vachinge vachitadza kudhila ne-third force vari ivo government, then they should resign.
Aiwa, batai parunhare vanyama, ndendiri kudzoka kwamuri nditore umwe guest ari kupinda muchirongwa. Right, zuluka ndapa mutsvakazo muhle, lo ngo-Dr. Fortune Nyamande. Uya asho ukuthi bona njengabodokotela bona into yokuqala is they feel as though uhulumende should be doing more to ensure ukuthi this third force that they keep talking about makuboshwe, someone needs to be arrested. Uphinde wathinta udaba lokuthi there's a number that circulated, the number that sent umlayezelo lo to umnumzana uDr. Magombei, kuthiwa this number has also sent eminye imilayezelo to different people elizweni, sending same sentiments of threatening them. So uthi nxa uhulumende, if he's serious, kumele adinge ayenze investigation abone ukuthi kanti ngubani kahle kahle that keeps abducting abantu. But let's head over to my second guest, umnumzana uThafazwa Mgwadi. He's a ZANU-PF youth member laye uzabe phatha udaba lolu achinyatsotsanangura kuti ivo sevechidiki vari kuzvionawo sei. VaMgwadi, ndinomugamuchirai muchirongwa.
Nezvo ndokutamburayo chimborosoni wakateerera.
VaMgwadi, nyaya iri mumugango mainzwa, pane madoctors uyezve vanhu vakasiyana siyana over the past year since January 50 plus that have been abducted. Vanhu vari kuchema chema vachiti now that this keeps happening, hurumende keeps saying kuti there's a third force, why is it that there's been no arrest? Imi sevechidiki muri kuzvionawo sei?
Ya, chekutanga chatingangoda kutaura chete kuti tine urombo kune avo vari kusangana nezvinhu zvakaita seizvozvo, ende tichivimba zvakare kuti hurumende yedu ichatora matanho akakodzera to ensure that those issues are addressed according to the processes and procedures that are that are necessary. It's regrettable, it's quite very unfortunate, but chatingangoda chete kutaura ndechekuti it is wrong, however, for people to start pointing fingers when faced with those circumstances. Kuti kana zvinhu zvakadaro zvikaitika, vanhu vatotanga kutoti ihurumende kana kuti musangano weZANU-PF kana kuti maboka ezvesecurity ari muno munyika muno maaiswa zvinhu izvozvo zvakashata. What we need to teach each other as Zimbabweans is when we are faced with those circumstances, what are the kind of measures that we should take? What are the processes that we should take in order to ensure that we bring those matters to the authorities? For the past 5 years, like you are talking about, or 5 months, whatever they are, we have heard stories about those instances. But I recall one of the days, one of the persons asking even the ambassador of the EU, the European Union, munotanga kuziva nezvema abductions akaita seaya aya kana matambudziko anenge asangana nemacitizens emunyika yeZimbabwe akaita seaya. Hurumende isingazivi kana kuti vezvemutemo vasingazivi vanosanganisira mapurisa vasiri kuziva kuti kune zvinhu zvakadai zvaitika. Unowana vemasangano akazvimirira oga civil society vana Zimbabwe Peace Project vatomhanya vatonyora vatokongurudha kuti no istate yadai. Zvinhu izvozvo zvakashata. Chinhu chatingangoda chete kuti vanhu vazive ndechekuti kana tasangana nematambudziko iwayo ngatimangaraika kumapurisa, ngatimangaraika kumaauthorities. Tochizoti kumapurisa kana kuti kumaauthorities havasi kutora matanho akakodzera. Tichinge taisa nyaya dzedu kwavari kwete kuti nyaya dzinotanga kumunhu anoti kana asangana nenyaya yakadaro anomhanya kuenda kumapepa. I'm a hostile newspapers or hostile media that is known to be hostile against the state for the past 24 years. Kana munhu asangana nezvakaitika seizvozvo, rushes to hostile organizations like civil society organizations that are affiliated to the opposition by and large. Hauzozive kuti nyaya dzacho ndedzechokwadi here kana kuti masarams. Tina nyaya for example yakaita semusikana anoita ake zvamafundis kana kuti you call them skits anonzi gonyeti. Ukamutarira vamwe vaitaura kuti ini ndakarwa gumbo zvinoda kuraka zvimba tichitoona kuti atonogona kuti pane zvakaitika kana kuti pane zvinhu zvoda kuongororwa zvakaitika. Kutarisa musikana uya anonzi gonyeti haana kana pakakuvara kana vanga kana rainaro kana uhwere hwakasangana nawo hunotarisa kuti munhu anonzi akamwa sewage sokutaura kwaaita but unowana ari muchipatara haana kana vanga haana kana chirwere chaari kurwara
nachotoona
vemasangano akazvimirira vega vatotaura kuti akapondwa nestate zvakasangana nezvakadai zvimwe zvacho zvinozowanza drama. So when there is so much drama around those issues, it is then very much difficult for the state, for authorities, and even for individuals such as us to be able to establish the genuinity of those cases. But where they happen, we would be comfortable to have investigations take place so that they are, those matters are finalized and they are concluded.
Mm-hmm. The guy who batted up Amroma, I'm going to tell you that what I'm and then I'll come back to you. I have a couple of questions heading your direction on this. Right, Zulukandaba Liamuzo, that is Mnumzana Tafadzwa Mgwadi, owebandla elibusayo, ibandla elizano PF. We are sure to hi. Njenge lizwe, kukaya tigile ngempela ukuthi abantu, whenever a case like this happens, kumele sibambane, sibone ukuthi how do we fix such an issue? Uthi lokho kwenziwayo ngabantu ukuthi you are running to ama newspaper and so forth, uyotshela abantu ukuthi hi, bangishayile, hi, I've been abducted, hi, no. Kuthiwa kumele sidinge indlela yokuyilungisa. So that we ensure that the authorities have the right, can take the correct measures to fix the issue at hand. Sitshele umbono wenu ngodaba lokhona ekodwini, nxa lifisa ukungena kuhlelo lingakhohlwa phela +12026192077. But I have a caller ecingweni, caller mthereri, mapinda mchirongwa, ngibani okhona ecingweni? Ari pari nari ndiyani?
Hello.
Yes, papa unjani?
Yeah, ngiyaphila.
Mbano
ukukhuluma ngeshona.
Hayi wa, no problem Mkoma Chirongwa ndechenyu ari pari nari ndiyani?
Ndimkoma Heri.
Eh, Mkoma Heri mapinda mchirongwa nyaya iri mugango mainzwa ndese.
Ya, nyaya iri mugango ndainzwa ende nyaya ndoda kunyanya taura netsika ine vanhu kunyanya nyanya vanosupporta ZANU-PF. Vanoramba zvinhu zvinenge zviri obvious. Tine vakawanda vataiziva, hamingadaku kutaura mazita avo but munowirirana neni. Vaiti kana mukavabata pachirungwa ipapa pastudio season muchivabvunza nyaya dziri obvious, vaibva vati inhema idzo hakuna zvakadaro. Ndakambenge ndafamba kwakati hatina kuzviona but vabuda muhurumende ndova kuita mafirst witnesses yekutaura kuti hurumende haisi feya pakadai inodzvanyirira. But pavaitaura vakamiririra musangano wezanupf vaizviramba kuti hakuna zvakadaro. Zvinhu zvinonyadzisa kuti mukore unoyu nyika yaane almost 40 years yaita independence ichiri kushandisa udzvanyiriro hwakadaro hunonyadzisa, and then maranirwo ari kuitwa nyika yacho ka anotonyadzisa Mukoma. Iko zvinezvi ukafamba mumigwagwa chaiyo chaiyo yekuti National Highway for example Masvingo Road yaane maportholes yekuti you have to stop then you decide kuti ndozvinga portholes ndichienda kuright here kana kuti kuleft. You don't have to slow down but unofanirwa kutomira but yet nika ine mamwe ma expenses anoitwa achionekwa ne public like now ndiamboni the former president, but the expenditure actually iri kushandiswa at the expense of the general population. It's unfair. And the running of the region, then you tell people with the Ugango Tower, I think the Tokutura, who then you do what you are not expensive, Kudarika, you are a big only round. There are no one was the city in Bolivar, you would do the Delta Line access, you couldn't have one would have never been trying. But in Gala could see do the general people.
I was talking to Zaganaka Koma, it's not in the score, no pinam strong one. Moods okay next week. So Zulugandaba lo muheri umlalelo wethu wokuqala ava uphina mchirongwa wakanyatha tsanangura uthi ibandla elibusayo ibandla lezano PF kuthiwa hayi abantu ababasekelayo those that support ibandla elibusayo ibandla lezano PF kuthiwa they have a habit of denying the obvious when things happen. Uphinde wathi intudaba olwe freedom of speech wathi hayi yena ubona ngani the issue of freedom of speech is at risk elizweni. Asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele kulo Clemens Mzola Dube uthi linjani hobe ohowe unjani butike Dube nguhobe HOVE hayi ngiphilile wena unjani na uPrincess Buhle Ntini uthi msakazi lenjani hayi ngiyaphila Princess wena unjani. Uthandi Mdlulu uthi Mr. Mgwadi, you're captured by the perpetrators of this. Abductors are the order of the day in Zimbabwe. Please allow people to be free in Zimbabwe. Allow people to be able to express themselves. So, singakahambi kumnumzana uThafazo Mgwadi. Let me go back to Dr. Fortune Nyamande. Doc, muchiri popa rinare? Dr. Nyamande? Dr. Nyamande?
Hello, ndiripo ndirikunzwa.
Oh, okay. Right. Now, as we've spoken to different doctors, especially in some of the reports that we've received today, a lot of doctors are now in fear because they feel kuthi when you find someone of such stature disappearing for a good 48 to 72 hours, it's something scary. How are the doctors taking it in the country? And of course, what needs to be done to move this issue forward? Because a lot of people are saying, awasikudzokera kubasa until the doctor turns up.
Yeah, ndinotenda nemuvhunzo wenyu regai ndimoreso wamugwadi kunyange ndisiri kuwira nangu nezvavari kutaura. Ndichidzoka kumuvhunzo wenyu, vana chiremba vakawanda pari zvino vari kutya, and I think they are in a state of sadness. Dambudziko ratiwira semachiremba muZimbabwe iri hatisati zvamboitika kubva even from 1980 patinoziva mugabe wachitonga. Nekushata kwanga wakaita mugabe nekudzanyira kwaaita hatina kumunzwa chiremba akatorwa nevanhu vatisingazive kuti ndanani vatinofungidzira kuti maagents estate. Saka machiremba akawanda vari kutya and vakuti pamusoro pekuti vagara havasi kukwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti mari yebhazi mari yekuti vashandise kuti vaende kubasa haisi kukwana. Vakutotyawo zvekare kuti for their safety kuti vange vachikwanisa kuenda kumabasa. Ndoda kupindura zvishoma zvataurwa navamugwadi pavari kuti vanhu vamwe vanhu vanozokwanisa kuwana information sei zvisati zvasvika kuhurumende. I think tiri kuziva tese kuti mapari zvino kwaane nzira dzakasiyana siyana dzekuti information inofamba sei. For example, pakaabductwa Dr. Magombei vakatumira WhatsApp message. MaWhatsApp mazuva ano anogona kuswera atosvika kana kuAmerica chaiko even government isati yaziva. Saka ndinongoona kunge ingori a lame excuse, it's a lame argument, it's an invalid argument. Yavari kungopa yekuti hanzi sei information iri kusvika kumwe kunhu isati yasvika kuhurumende. Hatina control information in this global world nenyaya yesocial media. Uyezve kuti hanzi pane vamwana vakambo abductwa asi for example Sagonyeti kuti ari kunzi akaonekwa asina paakakuwara. Munhu akanwa sewage chichaungaone iwewe kuti munhu anwa sewage. Isemazera andiita sachiremba munhu akanwiswa a poisonous thing like sewage. There's nothing physically chaungaone nekunze kwemunhu kuti munhu akanwa sewage. What you can only take is the account of the patient. So my abductions are zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe. Ngatisa one day nechigumwe kana kuwandukana kuti titsvage zvekureverera. It's very clear kuti muZimbabwe for the past few months manga muri kutorwa vanhu vachiabductwa nevanhu vatipinda zvekudzinganani vanofungidzirwa kuti dai kuri kunzi state haineine zviri kuitika ingadai iri very active to weed out those elements vari kutora vanhu vari mudzimba dzavo vari kudisturb peace vari kuuraya vanhu vari kumbunyikidza vanhu muzimbabwe Zimbabwe haisi a failed state. Zimbabwe haisi nyika isina mutemo. Zimbabwe inyika ine masoja, ine mapurisa, ine CIO, ma state intelligence services. Pakaparwa mhosva munhu munguva dikidikanoswe rabatwa. Zvekuti kune third force zvinoitika muma failed states, kuna Somalia, nekune dzimwe nyika kusina law and order, kusina mutemo, ndiko kunonzi kunoita mamwe ma militia groups anokwanisa kunotora munhu zvisiri unaccounted for. So what it means and what it points out at this point in time ndezvekuti hurumende ine chekuita nekutorwa kwevanhu ava vari kutorwa mudzimba vachiabductwa.
Vayeni mokas zvinokana makufonera kuti tingaita basa rekubata runhare tichiteerera isi tichiine mhinduro dzatoda kukupai zvinei zvichashanda here?
Aiwa, pindurai vamugwadi, takukupai mukana.
Orit, chekutanga ndoda kupindura baba vanga vachitaura zvemanzvimbo yeHarare yavanga vachitaura kuti havachaoni mugwagwa. Hatidi kuti tipoliticize kana kuti tiise zvematongerwo enyika nezvimwe pazvisingakwani, asi kana tozoda kuzviisa tinongo vatsanangurira chaizvo chaizvo kuti iva vava vanga vachiisa ZANU-PF kanaemapotholes nekureseka kwaita mugwagwa emuHarare. Hatisizvo zvega chete, ndaingafunga kuti kana vari mugaro wemuHarare vachataura kuti mvura inoonekwa kamachete pavhiki, asi ndo vane kanzuro yamdc yavanotaura kuti part of excellence inorava macancels munomo. Hatisa iri kurana makanzuro api vanhu vachibhadhara marets, asi mabhina achakurwi, mapotholes haagadzirwi, mvura haiwanikwi, zvibhorani zvacho zvakavakwa zvese zvakafa, zvimwe zvakavakwa zvichipindwa nemusuwe jimomo, nebato iroro rinorana macancel asi havadi kuzvitaura. Zvavozvitorera kuzanupf kuna kansira wezanupf here muno muHarare wavangataura kuti ndiye ari kubama rokukanzuro kana kuti ari kukanganisa vanhu vari kuita mapriorities ekuzvipa masalary packs kukanzuro ikoko nekuita maland barons vachidish out stateland vachipanana ikoko, asi vagari vemuHarare vacho vasina chavari kuwana. Vapedze zvoti izanupf zvina maturo izvozvo. Then chechipiri chandoda kupindura vachiremba vanyamandi ndichikwanisai pamwe ndazvekuti zvimwe zvunhu zvamunotaura kunyange zvangu ndisiri chiremba, asi hazvirayani kuti ame novice when it comes to medical issues because either in one way or the other I've been attended as a patient or I'm actually a patient. So because of those things imimi kana kuitaura kuti munhu amwiswa poison haaone kumaphysical injuries very correct. Gonyata akataura kuti akarohwa, akataura kuti airohwa achidii akubva paakatorwa mbakadi, asi haana kana any sworn part of her body yavakaona ivo vachiremba ava vakatibudisira kuti izvoshuwa mwana wayo akarohwa akakuvara pakati. Tadzokazvipa kumwa poison ari kutaura kana seswage zvavataura kuti hapana maphysical injuries. Hongusi ari mukati achavinde nawo akanozotadza kuti kuda mwana wayo akasangana netaifoka ndowakazorwara zvakati zvokati ataonekwa ndehapi, hapana. Saka tiri kutaura kuti dzimweni dzacho dzinopedzisira dzava nhema, asi panyaya ya Dr. Magomei kana nedzimwe dzose ndandinotaura kuti inhema. Saka ngatisazamai kupoliticisa, ngatipei mukana kumaauthorities particular the state to bring finality on these issues rather than try to grandstand and seek political expedience on the on the challenges that are facing a family. I'm sure Dr. Magombeye has a family. If he was married or even if he wasn't, his wife need answers, his children need answers, his close family members need answers, and indeed those answers must come from the state which is the guarantor of the security of its citizens. So let the state answer by way of investigating rather than for us to start then to try to cultivate political expedience is out of a tragic situation like that. Secondly, vakutaura nawo yekuti Dr. Magombeye vakadisappear. I don't want to spin or what we don't spin on tragedies such as this, but what I need to be to emphasize on is, was he accompanied to disappear? If he was accompanied to disappear, who saw him disappearing so that he can tell you the state disappeared him? Mavachado did not disappear so vanhu, matsotsi chavano disappear so vanhu, there is a lot that happens. Kuna vanhu vakavachimakavatwara muzimba kana kuti all those things happens. So that's what I'm saying, let's not rule out certain circumstances, but handina kuti vakarohwa nematsotsi because I'm not a witness to that. Handina kuti vakatorwa nestate because I'm not a witness to that. So that's why I think kuti nyaya dzakaita sedzidzi, we don't need to politicize them. Ngatitorei matanhu anodiwa kutorwa ipapo. Pava kutaura kuti information inoswera yaenda kuAmerica inenge ichitsvaka iko nyangwe ikaenda. KuAmerica kune mapurisa asingazivi, saka mapurisa haangashandi neinformation yaenda kuAmerica isiri pamapolice station or on authorities. Saka chinhu chakangova masaiza, uye zvipano vambotaura vachiti vanhu vezanu vanodifenda kana kuti hapana chandiri kudifenda kana mukazviona semutauro watiri kuita.
Therefore, the government doesn't need to be defended on this issue because it is not the culprit. In so far as those investigations have not been concluded, so that there is no need to defend. What about if we get to be shocked tomorrow, thousands of voters are not from the world to Siena? Are we going to apologize to this state? What does that apologize? What does that apologize? How much are you going to be from the world to Siena? Some citizens, we can't then belabor the government of Zimbabwe as the guarantor of security. But when our security is under threat, we don't trust it to guard, to provide that security. We trust the civil society organizations. We trust what our radio stations. We trust what our print media. That is an agenda on the government. To bring answers to where they are needed, rather than to pretend or try to seek political relevance out of a tragic issue like that one. If I don't know what I
I watch akunza zvakanaka vamugwadi batai parinare ndirikunzwa kuti nemutereri rekaitore mutereri ndendodzoka kwamuri uyezve Dr. Nyamande. So ngiyezwa kuti ngilomlalele khona ecingweni khola khola mutereri ongena yokuhlelo ngibani? Khola khola mlaleli, hello.
Hello.
Yes papa, unjani?
Fine, and you?
I'm good chief, ari parinare ndiani?
Thank you, Shepherd.
Shepherd unjani puni?
Hello?
Yes, Shepherd. Zuru famba.
Mushe, mushe, ziri se.
Mushe, kantimi mapinda kamuchirongwa baba.
Ya, ya, tirikunzwa kushaikwa kwemunhu pari mukuru wamadoctor.
Eh, tudzeiwo maonerei.
Sekuona kwangu vanhu vanhu vari muno muZimbabwe vava kutora advantage yema challenges ari kuitika vachida kuti va empower opposition part of the MDC.
Why would they do that?
Vari kuti zvinhu zvese zvichangoitika vanenge because of ZANU-PF. Vakaita it's because of ZANU-PF. Zvokuti vapata kana vakambotsvakisisa zvakanaka kana kuti tione kuti right chii chakaitika akaendepi munhu uyu kana kuri kumwe kumwe kwaanoita like mamunhangari pangaita kuti mbavha dzinotora vanhu matoti chaiwo chaiwo anotora munhu right zvose zvinenge zvingozi ndezvechi zvaenda kustate munhu aenda kudi atorwa negovernment atorwa neZANU-PF. Who knows that evidence is patting the ananayo? Can I know you know the Zakati Pasatro and the government guy in the car? I know Taura Zoku government. Was it after all? Panot Pater and my days, Munuani for Angari for Angari. Mune like you, Anosu, Anora apologizes and that's what I know. Gunari Queen, the Onodi cannot even let you did though, put it right, I can't get the old government. Government, I know the Anonga can see it as a Sakas before. At this putting government is right, no, but you could see. Ngazi tsvarwe zvinhu zvinopwa time yekutanga zvatsvagurudzwa kuti ndizvo here zvakaitika kana maona munangagwa ari wrong netimu yake then modernize ndipo pane nyaya asi kana mukaona asiri wrong then vozi hapana munhu kana chiti tine paitika mhosva masuspect atingangoti masuspect ese aripo totogatananga munhu wani sekuti tinoziva achizviita totanga tatarisa munhu wese varipo ipapo kuti right kune mbavha kune government agency kune matsotsi kuna iyewo gaanogona kuenda unosungirira ari ega kana kuti oenda unogara kumwe kana kulike zvangasitaura kumwe kuti unogona kuenda kunight prayer kana kuti mumaprayers ake onotsanya ari kokuita 40 days sekutaura kuna kuchingoita vamwe rit iye ega anogona kuzviindisira mbavha dzinogona kuita matotsi anogona kuzviita kana saka then state inogona zvekuzviita saka toda kuti tinyatsokuziva kana iyo MDC inogona kuzviita kusvimbisa opponent yayo
haiwa takunzwai mukoma Shepherd tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you.
That's Zulukandaba Liamuzo, Umnumzana U Shepherd, Ukanya and we have Melana Ngamaswi, Gamnumzana Utafadza Mgwadia City. Anyone could be responsible for this. Upinde wa patu taba ekasisa umbono ga mkwadi esiti. Even abotsotsi are capable of abducting umuntu. Lina liti ngotabulo kone kotwini. +12026192077. Ngena nguhlelo mtsakazi umuhle. Ngena nguhlelo. Aba fisa ukungkuma gu WhatsApp ngkona njalo. +12026503180. Right, let me go back to umnumzana utafadzwa mkwadi. Wa mkwadi mchiripo parunarandisa. Right. Now, I'm looking at some of the comments, and someone seemed to highlight another important, prominent figure that has since been abducted, and people to this day don't know where he is. Tichitari Sanyaya, Yava Itai Zamara. The U.S. Embassy also issued a tweet, early this week, where they were saying, since January, 50-plus people have been abducted in the country, and yet zero arrests. To this day, even Yava Zamara, still no one knows what happened. Seeing as though the state is responsible for ensuring people's safety, how do you then account for something like this when even your state is just turning around and looking at people saying there's a third force at hand, but people can't even put a name or a title or a face to who this third force is? Now that you're saying that people, what are people supposed to do when you turn around and see even the state itself cannot name who this third force is that seems to be abducting people time and time again?
Okay, I want to tell you what I do, mm-hmm. and which is what is required by the constitutional system in this country. I want to take you back. By the way, you are aware that I'm a former student leader at the University of Zimbabwe and nationally as the president of the Zimbabwe National Students Union at one point in my activism mm-hmm. as the president of students. Mm-hmm. I will tell you, I will not tell the names, but if one day people insist on attempting to blackmail this government on those challenges, mm-hmm. there was I will expose this out. Mm-hmm. There was a situation that arose in Dichivakuloro Nivangwang, Tembaglenura Biku, Maneru, Kumakov Zelsik. No, but I think I'm sure Papa Nesbagi. I had three of my national executive members. No, but I quite Papa Nematsozi. We tried to fight very good scandals of Kuaramso. And you know what people attempted to do? People attempted then to do, no, we can make money out of this issue. So go and report, don't go and report it, but go and seek for a safe house. So that you say you've been attacked by the state, and I said, aha, guys, this is stupid. This is about my health. And I know one of the attackers, because I've noticed one of them, they are not political activists. And this is completely a separate issue. Why should we politicize a social circumstance in Okazakusangana and anybody else? So I met those guys, and I had to report my case at Glenora A police station. And then, you know what happened? The person was Vanuatuagabako, and we had to join out of court settlement with them. But there were people who had attempted to politicize my issue. So I'm saying, ku reporter, kwakanaka, so that the state here, you know, this is out in those people. We had people like Zamara, yes, and I'm sure the state is not resigned in terms of finding answers. It may not be today, it may not be tomorrow, but answers must be found, and the state is filled with that, I'm pretty aware. When it comes to this issue, yeah, Dr. Magombe, may I also tell you, that if you needed to know so much, there are people, the story has already been politicized so much beyond redemption. You hear people saying, Dr. Kumbe was the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. I'm sure Fortune Yamande is there. I'm not a doctor, and this is Chiremba, but I know what happens there. Because I remember most of the doctors, including Fortune Yamande himself, we were perhaps in the same stream by using the Chitas Raita and the Chitas Raita, or those are the district chamber. But we know that the Zimbabwe Hospital Doctors Association has factional issues, and in fact, to put it clearly, there is another leadership that is the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, which Fortune Nyamandi himself knows. I don't know how this guy became the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, but that is it, mate. That is right to belong to his own moral band or, you know, outfit elsewhere. That's their own issues as doctors, which they must sort out. But I'm saying those things are real. But people have already allocated him a title of president of Zimbabwe Hospital Doctors Association in order to magnify the gratitude, the gravity of his issue, which is quite very unfortunate. So I'm simply saying, like the last caller said, that is a manyai, I was beaten by MDC thugs simply because I belong to ZANPF. Will that save anything? It doesn't save anything. That is why we are saying people must gather their conscience and know where to do politics, but politics must have a limit. We must draw the line where people are grieving for a circumstance that they cannot provide explanations over. Let the state play its role. Let
voters using its system rather than to say it is the state itself. What? Imagine if the state was a human being like yourself. Already you're being asked for answers, but people have already accused you of being the guy and the culprit. Would you produce the results so required? Would you be active enough and enthusiastic enough to provide those answers? It becomes quite very unfortunate. And as if that is not enough, or American ambassador, or American campaign, Kanyango and Makal Taris, those countries are hostile. The European Union ambassador, those countries are hostile. There are super diplomats in this country. Gee, how many diplomatic missions are seconded to this country? How many do we have? So much. They are just a tiny among us, those so much. But they are always on the mountaintop, always ready to shoot from the hip, always ready to use their emotions to spoil processes and politicize issues in a disguised attempt to provide political capital for the MDC. This is just wrong. Let us grieve when the Magombe family provide the answers that are needed in order to provide to ensure finality on this issue. As I said, there is no one who is dead at the moment. There is no one who is known to be elsewhere at the moment. What we have is a case of a disappearing doctor whose accountability, I mean, whose location is unknown. And that location must be known, but the state must play its role. That's why I think that's as a politicized. Let's deal with the issue as it is.
Ai wari gai tukubate mromo tipe wa Nyamande mkano kupindura. Doc Nyamande, are you still on the line? Dokotela. Right, manzi wamazwi ava Mgwadi. I guess my question to you is, how do you then move this issue forward, ensuring that, one, doctors are able to go back to work because people are dying and people are getting sick? We've heard the cases of people coming in and they've called us saying, "Iwa in Pandagendago Hospital, no one attended to me, some have lost relatives and more." And at the same time, how do we ensure that doctors feel safe to be able to go back to work?
All right, not enough. Dudaku Tangana Pindra, my questions are to Amavunza. Kutimanaki Mazogre Basa, I think we need to solve the underlying issues. I think you are monoiran name. Kutimanaki Basa, Basa, many of the Ramagumbi, Vasai Quachin. Wanaki Mambato Garavara Gura Tizira, before abduction in Ramagumbi. Say Wanaki Mambato Gura Tizira. And did not end the one Guadiva acknowledge the former president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Kubamna 2014 kusikamna 2016. Ndakatungamira sangano irori rangari kutungamirwa naVamagombe. Nyaya dzataitaura muna 2014. Ma grievances atanga tinawo muna 2014. Dio achingori the same grievances ari kungorirwa naChiremba year in, year out. What we need is a political commitment by government kuti vagadzirise zvinhu zviri kunetsa ku health sector. Ndirokwanisa kupa an example. Kuti izvo zvichiremba ari kutambira net income, I think, 1,400 RTGS. Mukai convert and a parallel market rate. This is about $80 or $70. Akuna anywhere in the world. Kekuti Chiremba, anorora manema rishoma yakadaro. Chiremba, asu kwanisa kuisa fuel. Just a full tank. Salary ya Chiremba, 1 month, is a full tank yekudira motor. Kutaende kubasa. Those things need to be addressed so that we keep my perennial strikes. Aramba agara rungu itika ku health sector. As it fads, could the gore and gore when I see them born or at the zira. That's the political commitment. Can I think of an answer? Let's come up with a sustainable solution. Could it only how do we solve? Do we introduce my health levies? In a school mobile levy, not all one for the health sector, for example. Can we channel that money to fund my salaries and I remember so that we don't put a strain on the fiscal? Can I remain it in a mind? So what it means is the stakeholders. They need to sit down, go garapasi, go gather a sustainable solution. You know, gatherisa, my strikes are critical for health sector. Chesipiri, the second grievance, you look at the national basin of Basa, inyaya abduction ya Magombe. Mazira androita, and with all the confidence, and inyaya mnyaya, wanachiremba wadzokere kubasa, until inyaya wa Magombe, ya investigate kwa, ya budiswa pachena kuti, varipi, wadzoswa wariva tenyu, so that is totally accounted for. Vama Gombei, vanga varikurwira kodzero dzachiremba wese ari kushanda mugovernment hospital yemuZimbabwe. So, kana mchine marowa nhumwe, zvatofanira kuti marowa akamuna avatumwa. So, handione ana chiremba achikwanisa kugadza. But so far, the response yataona, explanation ye 34 iri kutaurwa iyi, haisi kugutsa vana chiremba vakawanda, haisi kugutsa maZimbabweans akawanda kuti kungave ne 34 ingarambe ichiita zvakadai zvisakarurama munyika yeZimbabwe. Ndoda kutaura nyaya yataurwa navamugwadi kuti isusu hatisi kuti vamagombeya vakatorwa nehurumende. I think kana iro impression yavaona maybe havangasina kunyatsoteerera kana kuti vatadza kundinzwisisa. Isi tiri kuti vamagombeyi pavakatorwa vakatumira message vachiti kune vanhu vandaabdata vakati vakati. Message iripo pasocial media, it's there for the world to see. And it's not in a dispute kuti vamagombeyi
kana mama vatuma kune rimwe bato kana kuti mama vatuma kumwe.
It's not in dispute kuti vamagombeyi vanga vari kutungamira manegotiations angari pakati pehurumende nerusangano rematiremba. Saka kana pachinge paitika chitsiko chakadai hazvina kushata kufungidzira kuti hurumende could be one of them. There's no one ari kuti hurumende ndo yakatorwa magombeyi, but it's a suspicion which is valid and which is there. And history is the best teacher. Chine nyaya yaita Idzamara. Idzamara paakatorwa hurumende yakabuda guns out ichiramba kuti haana kutorwa. Pamwe anga akadhakwa, pamwe anga ari kubhawa.
Doctor,
vamugwadi dzakangoisiwa pana Dzamara. Ava makode mangani Dzamara asingazivikanwe kuti aripi. So hapana takashata nemasuspicions ari kuitwa nevanhu kuti ko iyo hurumende inogotadza sei kucontrola whether it's first force or second force or third force, whatever force yavanotaura. Isusu tinoziva kuti it is the role of the state to provide security and to protect my citizens.
Kana
zviitika kuti week in week out, sondo nesondo, vanhu vanotorwa mudzimba, vanhu vanovanhu.
Okay, kurubidzai kupedza nekuti pane umwe anifa kupinda muchirongwa 1 minute.
Kuti ndotaura yoteererawo. Ndoti ndakutererewo chitaura. So what I would say is there's nothing wrong. Let's not criminalize my suspicions yevanhu. Kuti vanhu vari kufungidzira kuti state ingangove ine chekuita nekutorwa kwavamagombe. Let's have an open mind. Even the Minister of State Security vataura one in us. Kuti ngatipe an open mind. Let's have an open mind. Kana paine vanhu vatomhanya kuita conclusion kuti third force is the herald, is the state. Ndo yapa kuti iri kunyanya kumuvha the narrative yekuti the third force. Let's have an open mind. Maybe vakatorwa ne state, oh, let's investigate kuti chii chakaitika kwavari. But zvatiri kuda isu semacitizens semachiremba muZimbabwe, tinongoda kuti chiremba adzoke ari mupenyu. Adzoke ranoita basa rake. Zvamataura zvekuti hanzi kumadoctors kune kunetsana kwavari kuita. I think kana manga muri kunyatsoteerera vamagombe vari kudiscribewa sa acting president wesangano remadoctors. Havana kunzi is the
substance. Dr. Nyamandi.
Munoziva inini vamugwadi.
Dr. Nyamandi.
Akaitika kusangano remachiremba. Vanhu vanga variko vanga vari kunzi ndo vari kutungamira sangano remachiremba.
Dr. Nyamandi.
Vakapedzisira kusarudzwa nevanhu kare. Constitution yemadoctors inotaura kuti machiremba ano.
All right. Hai kuyashisa la kuyashisa pachirongwa zviri kufaya lo ngu Dr. Nyamandi. Unfortunately, Doc, I have to put you on audition with ngithatha munyu guest. Pangosara 7 minutes saka mongondiregerawo. Let me go to Umnumzana Charles Nyoni yena olwela ilungelo loluntu vanorura kodzero dzevanhu munyika. He was a good friend of I guess Itai Dzamara. Vanyoni, Mr. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo putonyana.
Ngiyaphila kunjani Mnumzana?
Hayi ngiyaphila, sokusele 7 minutes kulapha kuhlelo khanye ngani kuyachisa. So I'll just ask you to get straight to it. Wena njengomuntu olwela ilungelo loluntu, what do you have to say about, you know, ukunyamalala kwa doctor njalo abanye abantu who have been abducted elizweni eZimbabwe? Kulo Mnumzana uthi afazwa mgwadi ehlelweni, yena uthi hayi abantu should not be quick to run to, you know, the news outlets and so forth. Kumele banikeze uhulumende ithuba lokuthi yena ayenze investigation abone ukuthi kahle kahle kuyini okuhluphayo abantu.
Sibili engatshona esiqedela isikhathi esitshela ukuthi sinikeze uhulumende ithuba elokuthi ayenze ama-investigations. But into eqakathekileyo ongamelanga siyikhohle lapha ngeyokuthi uPeter lo onyamaleleyo ngumntwana komunye ubaba lomama, njalo ngubaba komunye kwabanye abantwana, eyindoda komunye naye umfazi. Le abakhalayo kathi sibedidizele ukuthi ukuphi ungaphi, bengakwazi ukuthi ingaphi. So singaba lo mcabango nalo ukuthi umuntu esikhuluma ngala, hhayi lo kuleyo izihlobo zakhe ezihluphekayo zimdinga ukuthi ungaphi. Asingeke sajustifya lokho sokukhulunywa kuthiwa ngama 34 seats, 54 seats, 66 seats. Lokho yikuhlanya sibili ngoba uhulumende lo kaqalisanga ukunyamalalisa abantu kathesi, kwaqalisa ukwenzakala kudala. Awo iteta mara labo Patrick Nambayala babuya banyamalala uhulumende kaChongo lutho njalo akula investigation kumbe dokethi elavulwayo kumbe umuntu wabotshwayo. Kwazokwayiwa emakhothi ukuthi kuthiwa kaba investigate, but lokhu bathengisa ukuthi vele bakuyeyisa bakukhangelela phansi. So kathesi nxa abantu sebebuya kathesi kumaplatform anje lapha sebesitshela ukuthi siphe uhulumende ithuba yikufuna ukudlala ngengqondo zethu, sivele nje sithukuthele nje silonaka silobhova olokuthi kathesi imuli kaitaiza mara abu ingane zakhe kazikwazi ukuthi ubabo ungaphi uzabuya kumbe vele kakusabuya umuntu ukuthi umfazi wakhe sekumele ayende yini umbumela alindile akuna nto eyaziwayo. So kabayikile ukusiqedela isikhathi besitshela ukuthi ye kwathwani kwathwani uJessica Majomela wakuba wathathwa wathunjwa waze wacina wabuya. Kathesi siyakwazi ukuthi vele yindlela esetshenziswa nguhulumende ukuthi nxa umuntu ekhuluma into ezingathandwa nguhulumende ebeke sebefuna ukuncindezela uZulu. So asitheni ukuqedelana isikhathi ngokukhuluma kwama-34 seats. UPeter lo bamlethe nje ephila ukuze udaba lolu luphele, batshele lokufuna ukuthi yeye ama-Americans yeyi MDC ye kwathinthini abantu abagulayo labantu abafaya ezibhedlela abalandi ukuthi ngumuntu we-MDC kumbe ngozane uPeter. Kufa umntakaZulu, kufa umZimbabweni, kugula i-citizen yalapha eZimbabwe ene right yokuthi ibithola ukwelatshwa njalo yokuthola i-medication. Isikhalazo sabodokotela lesi silegit ngoba labo bafuna ukuthi basebenze okusegcekeni njalo basebenze umsebenzi wabo bewuthakazelile bethola labo ukuphiwa into ezihambelana lokusebenza kwabo njengokufunda abakufundelayo. So uhulumende kake atshengise nje for once ukuthi une-compassion nezisebenzi zakhe. Amanesi ake akwenza lokho ukuthi bafuna ukustrike, uhulumende wabaxotsha umsebenzi. Kathesi odokotela kabamaxotshe phela, futhi sibone njengoba bona bezithi bashaya amakhomandi lo zabo ukuthi uZulu engafuna ukungena emgwaqweni basidukule kumbe umuntu engafuna ukuphikisana labo basithumbe. Kathesi abotatenda Mombeyarara bathunjwa ezindlini, laba amathicha lawo bathathwa ezindlini batshaywa baze badatshulwa amaqolo la betshayelwane ukuthi kwenziwani. Umuntu ebesebesitshela ukuthi ngama-34 ukuhlanya sibili lokho ebasijwayele abantu labo.
Ngiyakuzwa Charles, ngothi sinikeze uthafazwa ithuba lokuthi akuphendule. Vamgwadi, your last sentiments nokupangosala 3 minutes pachirongwa saka ndongokupai a minute and a half. Murikunzwa vanyoni vanorora kodzero dzevanhu vabopindawo muchirongwa vakati inyaya yema third forces they're not buying it. Anzi hurumende should do their job and ensure that the citizens are all safe munyika. Pindurai tinzwe your last sentiments. Vamgwadi,
sure that all citizens are safe munyika and those citizens must also give the government its room to protect them itself. Mm-hmm. The government must not be expected to protect and guarantee the security of citizens, which citizens do not want the security to play its role on them. That is why ndiri kutaura kuti zvokuita zvokutsvagisana mari kumadhona kana kunotsvaga mari kunze kwenyika mune kutsvaga mbiri muchiti mwana aita asangana nedambudziko kana kuti citizen yaita dambudziko is right to ZPP Zimbabwe Peace Project or is right to the American Embassy for assistance while the state that is supposed to protect yourself itself does not know. Zvakashata izvozvo, hazvina nguva zvinotibatsira. Uye panguva ino chandingangoda kutaura ndechekuti vanhu vekwamagombei mufungwa yavainawo nokurwadziwa kwavainawo neniwo ndinotori nawo nakuwo hazvinei nekuti ZANU-PF kana MDC kana nekuti hatiri kuziva chakaona chiremba. Chiremba anonetsa kutena and tinodawo kuti chiremba anga aripo, asi ngazviitwe nemugwara chekuti kana taona maanza abuda tachiti inaro apa pakafamba pakadai pakadai, kwate zvokuti vateedzere vasanga kakazvimirira voga kana kuvaonaaga mbiri nedambudziko rasangana nadhokta vototi ndizvozvo. Aiwa, ngavateerere vachishandawo nehurumende nekuti ndiyo yoga chete inokwanisa kubatsirana navo
kutsvakakuti
zvii zvakaitiaatoda zviitike izvo.
Aiwa, takunzwai vamugwadi, nguva ndiyadyanana. Thank you so much. Would like to take this opportunity ukuthi ngibonge wonke umuntu ongewangena kuhlelo, wonke umuntu that wrote their comments. Siyabonga kakhulu. I'd like to thank a special shout out to my 3 guests that joined me tonight and of course the callers that made it. Zimbabwe omuhle, tashuka kumagumo echirongwa. Same time next week, let's meet here. Bye bye.